Mangwanani akanaka vateereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 2 kubvumbi 2021. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Chenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi. Nyanzvi dzokurudzira urongwa hwekutengwa kwenhomba dzakawanda. Zimta yokurudzira nhengo dzayo kushanda mazuva matatu pasvondo. Vagari vodyira marasha kanzuru yeHarare. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno Studio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti hapana vanhu vakafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe nezuro, asi vanhu gumi nevana vakabatwa nechirwere ichi nezuro. Kusvika pari zvino, vanhu vabaiwa nhomba yokudzivirira COVID-19 muZimbabwe vave zviuru makumi masere nezvinomwe zvine mazana manomwe ane makumi mapfumbamwe nomumwe 87,791. Kubva zvatanga COVID-19 vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vave zviuru makumi matatu nezvitanhatu zvine mazana masere ane makumi mapfumbamwe nevatanhatu 36,896. Vapora munyika vachiita zviuru makumi matatu nezvina zvine mazana matanhatu ane makumi mapfumbamwe nevasere 34,698. Zvichakadaro, gurukota rinoona nezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vabudisa mashoko kuvatori venhau vachiti Zimbabwe iri kutarisira kuti iwane nhomba inosvika miriyoni imwe chete pamwedzi kuitira kuti ikwanise kubaya vanhu mamiriyoni gumi. Nyanzvi munyaya dzezveutano dziri kukurudzira kuti hurumende ibaye nhomba vanhu vanosvika zvikamu makumi matanhatu kubva muzana, izvo zvinozoita kuti chirwere cheCOVID-19 chisapararire. Zimbabwe pari zvino iri kushandisa nhomba yakabva kuChina nekuIndia. Nyanzvi munyaya dzezveutano uye vakambova mukuru wechipatara chechitungwiza Dr. Enoch Maida vanoti zvakakosha kuti nhomba itengwe. Ngatinzwei Dr. Maida vachitsanangura mhurukuro yavaita naBlessing Zulu weStudio 7.
Hamuchatoona kuti vanhu vakabayiwa kokutanga vakatokurudzirwa kunzi panopera mavhiki matatu vanofanira kubayiwa zvakare. Saka toda kutotenda kuti hurumende yakakwanisa kuti iwane imwe nhomba iyoyo vaccine yeSinopharm nedzimwe dzana Sinovac kuti vanhu vakatobayiwa pokutanga vanofanira kunge vakubayiwa kechipiri vabayiwe.
Sei zvakakosha kuti vatungamiri venyika vange vachibayiwa nhomba iyoyi sezvatakaona zvichiitwa navamunangagwa navachiwenga nemamwe makurukota nenhengo dzedare reparamende?
Vamunangagwa toda kutotenda nekumira panzvimbo uye vachizadzisa mashoko avakareva kuti kana nhomba iyi yazouya zvakare ivo namamwe makurukota ehurumende vachabayiwa pachena vachibayiwa dhosi yavo yokutanga. Uye totoona kuti mutevedzero mutungamiriri vanova gurukota rezveutano vachiwenga vakatobayiwavo nhomba iyi kechipiri. Zvinoita kuti vanhu vatarise vachiona kuti aiwo kana taingoudzwa zvimwe zvakawanda wanda zviri negetivhi kana taingofunga kuti je zvakakosha.
Sei zvakakosha kuti vanhu vabayiwe, Dr. Maida?
Zvinondibatsira ini, zvinobatsira hama yangu, zvinobatsira mhuri yangu, zvinobatsira vandakagara navo, zvinotibatsira tose munharaunda yedu, zvinobatsira nyika yedu kuti urongwa ihwohwo hutungamirirwe nenzira iyoyi. Saka vanhu vanokurudzirwa kuti varambe vachibayiwa nhomba kana vaccine iyoyi. Totoonawo kuti vanhu vaifunga kuti izvizvi zviri kungotaurwa, nyangwe vanoita zveutano, varapi, vana chiremba, vana mukoti, malab scientists, mafarmacists, vese vanhu vanoti mafrontline health workers vari kunobaiwa nokuti vanoziva zvazvinoreva.
Kunyange zvakadaro vamwe vachiri kutya kuti vanobaiwa iyo nhomba iyi nenyaya dzezvitendero zvavo kana kuti havanyatsogutsikani magadzirirwo akaitwa nhomba idzodzi.
Hurudziro iripo pavanhu kuti onai zviri kuitika, onai kutungamira kuri kuitiwa, ngatinobaiwai.
Kunze kwekuti munhu wekutanga akabatwa nechirwere changa ari muVictoria Falls, sezvakakosha zvakaitwa nehurumende zvekuti vanhu vari munzvimbo iyoyi vatange ivo kubayiwa wose iyo nhomba yeCovid-19, Dr. Maida.
Victoria Falls inzvimbo inouya vashanyi vakawanda. Saka izvozvo tikazvitarira tinoona kuti zvakakosha kuti nzvimbo iyoyo iwane ruzhinji runogaramo kuti vange vachibayiwa nhomba iyi. Nokuda kwokuti panouya vashanyi vaya, hurumende ichibhalansisa business nyangwe nezveutano hwavanhu, haidi kuti vanhu ivo vachiti matourists auye asi vosara, vanhu vasara munzvimbo yeVictoria Falls vapiwa utachiona hweCovid. Saka zvakatokosha kuti our main tourist center, tourist attraction iyoyo yemapopoma eVictoria Falls kunouya vashanyi vakawanda, zvakakosha kuti vanhu vari munharaunda iyoyo vakwanise kubayiwa nhomba iyoyo.
Nyanzvi munyaya dzezveutano uye vakambotungamira chipatara chechitungwiza Dr. Enoch Maida vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi reZimbabwe Teachers Association kana kuti ZIMTA razivisa kuti kubva musi wechipiri 6 kubvumbi nhengo dzaro dzichange dzave kushanda mazuva matatu pasvondo anoti Muvhuro, Chipiri nechitatu chete. ZIMTA iyo yakapinda mumusangano wane zuro iri pasi peZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions inoti yatora dano iri zvichitevera kutadza kuwirirana pakati pehurumende nevashandi vayo kwakaitika mumusangano weNational Joint Negotiating Council. Vakafanobata chigaro chemunyori mukuru weZimta vaGoodwill Taderera vanoti vazivisa nhengo dzavo kuti vakaramba kutambira zvakaiswa patafura nehurumende. Hurumende inonzi yakati yaikwanisa kuwedzera mihoro yevashandi vayo nezvikamu 25 kubva muzana inova mari shoma pane iri kudiwa nevashandi vehurumende. Studio 7 haina kukwanisa kubata gurukota rezvavashandi vaPaul Mavima kuti tinzwe divi ravo, asi vachitaura neStudio 7 mari mwezuro vaMavima vakati hurumende yakazvipira kugara pasi ichikurukura nevashandi vose vehurumende kuitira kuti zvinenge zvichinetsa zvigadziriswe.
Zvechokwadi, isu seZimbabwe Teachers Association takapa hurumende mukana wakareba kuti tiwanikwe tichitaurirana kuya kwavanoti kuNJNC kwatinomiririrwa neAPEX. Isu tirimo imomo. Zvino zvinotikatyamadza ndezvekuti position yavakauya nayo svondo rapfuura iro ndiyo position yavangodzoka nayo zvakare, kureva kuti isu sevarayiridzi havasi kutitora zvakanaka. Nokudaro mugwaro redu ratakanyora pamasure apo takange tati Maria muri kutipa inongokwana masvondo maviri tichienda kubasa. Yovha yapera. Saka nokudaro isitangosumudzira nekuti tanga tavati kusvika panopera mwedzi uno ndo panoperawo masvondo mairi. Kana musina kutiwedzera zvaka zvine tsarukano, isusu tombofunga kuti toita maitiroi.
Chicha mabvumirana panyaya iyi.
Pari zvino tabvumirana kuti tinongosevenzawo mazuva matatu pasvondo. Mamwe mazuva tinenge tisingaende kubasa. Havana kutipa date rekuti izvo vachazodzoka kwatiri rini. Saka nokudaro tabvumirana kuti isu ngatimbomirai. Kana vazotideidzazve tikakurukura vakawedzera, toita mamwe mafungiro.
Kubazi rezvedzidzo mambotaura naro here pamusoro pechinhano chamatora ichi vati chii kwamuri?
Takabvira kare tichingotaurirana. uyezve takatombo vatumira gwaro rataiti mimiwo. Zvakanaka kuti mutibatsire kunyengetedzana nemushandirwi wedu kuti tiwedzerwe mari. Zvino iye mushandirwi wedu inova ndiyo Public Service Commission vakaramba vongomirira kuti zvikoro zvivhurwe vasingade kutaura nesu. Saka iye zvino zvikoro zvavhurwa votideidza, hapana chavanouya nacho chakatsarukana. Tatovavhura zvikoro, tatova nemasvondo maviri. Nhasi ndiyo Fool's Day nai. Vatideidza nhasi Fool's Day, tafunga kuti isusu vari kungotideidza kuti vauye kuzotiitawo mafools nekuti vangodzoka neposition yavakange vanayo.
Kushanda kwemazuva matatu pasvondo uku kwamabvumirana muchakuita kwenguva yakareba sei? Pane nguva yamabvumirana here?
Pari zvino takange takavaudza isu kuti tichazova neposition kupera kwemwedzi. Saka isusu tinofunga kuti patora chidanho ichi ivo vanofanira kukasira kutideidzawo tokurukura toonesana kuti tobva papi tichinda papi. Isu hatidi kutara nguva nekuti hatidi kunyanya kuratidza kuti tinopokana zvikurusa nehurumende. Isu hatipokani nayo, asi kuti tinopokana nezvairi kutiitira. Saka tinoda kuti isusu ikasire kutideidza zvakare tikurukure.
Avo vange vari vakafanobata chigaro chemunyori mukuru weZimta vaGoodwill Taderera vari parunhare kuHarare neStudio 7. Mwesangano rinomirira vagari vemuHarare reHarare Residence Trust rinoti rakaendesa nemusi wechipiri gwaro renyunyuto kukanzuru yeguta reHarare pamusoro pemitero ya 2021, iyo rinoti iri pamusoro uye iri kuremera vagari sezvo vachinzi vaibhadhare ichitangira musi wa1 ndira 2021. Gwaro iri iro rinonzi rakasainiwa nevagari vanodarika zviuru zvishanu, avo vari kunyunyuta kuti vazhinji vave kumanikidzwa kubhadhara mari dziri pakati pemadhora emari yekuAmerica 40 kuvagari vekumisha yeveruzhinji nemadhora 41 kusvika kuzana kuvagari vari kumisha yevashoma pamwedzi. Mukuru weHarare Residence Trust vaPrecious Shumba vanoti mitero iri kubhadhariswa vagari nekanzuro yeHarare haikwanisike, haina kukodzera uye inotowedzera matambudziko agara aine vagari ari kukonzerwa neCOVID-19 sezvo vazhinji vasati vave kukwanisa kushanda zvisere. Meya veHarare vaStuart Mutizwa vaudza Studio 7 kuti vakatambira gwaro iri vakariendesa kumunyori mukuru wekanzuru pagozobuda minduro. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 navashumba.
Hurumende yakapiwa proposed budget necity of Harare. Hurumende payapindurawo nekugazeta zviri pamutemo marets eguta. Maretsi agazetwa ari kuitwa backdate kuti anotanga kuwe effective musi wa1 January 2021 kusvikira pari zvino kuenda mberi. Isusu maonero atazviita vagari varatidza kugunun'una kuti maretsi ari kuchajwa ari kusvitsa pakuti mugari mumwe nemumwe paimba anobvisa mari ingangoite $40 ichikwira kusvika ku70 kumalow density areas. Izvi zvinoita kuti vagari vazhinji vatadze kubhadhara mari iyi yakakwana pamwedzi pacho. Zvinorevwa kuti mugari paachabhadhara mari achabhadhara yaanogona, osara nechikwereti pamwedzi wega wega. Panopera mwedzi yakati wandei munhu anenge ane chikwereti chaasingagoni kubhadhara, chinozoita kuti aremerwe zvikuru.
Saka matanho api amatora kugadzirisa dambudziko irori?
Takaenda kuguta reHarare kuna meya waStuart Mutizwa, tikagara nawo pasi tikavatambidza gwaro redu. Musi wechipiri takanga tiri vanhu vanosvika vanomwe, madzimai anotungamira mastructures eHarare Residence Trust. Tikawapa meya wakagamuchira wachiti wachaendesa gwaro iri kune wakafanira kuriongorora makomiti au ekansu. Saka anoza taka mirira tichekuru zira wagare kuti badarai ya mno kona asiji iyo ya katawu wa iluta wa nimarezi ekansu ya kawandisa wagare awagoni kuhibatara.
Saka imijija muru kudase wagare kuti kanzuru iite.
Tilikuda kuti kanzuru gairi fikise mitero ya iri kubatarisa wagari ne chikamu chingango ite 50% chirewa kuti mari ino fanu wakue chibatari wane mugari pamwezi kuma high density ino fanu wakue kuma 15-20 US dollars kuma mwemarezi ino fanu wakue chikiswa pamwene 30% asi ushishinji tikutinga wakati mabuse au awari kuchaja wagari ne 50% kuti jirerukire wagari wanga wasiri kuenda kumabasa ni nyaya ite COVID.
Iyo kanzurupa ya kashika pa budget yoi ya mawe kuramba hii. Makama musi naonge mambo upi ndo mazhiri erika na kunzikiwa pfungwa zenyuse wagari.
Kanzuru muna 2020 ichigadzira budget la 2021. Haina kuita misangano yekusangana newagari. Yaka itira misangano yayo pama grupu ne WhatsApp. Haitwa kumawadi kwe seu. Mumawadi WhatsApp grupsi consultation ya itwa ya iwe yeko. Uti wanutakuda ugazira budget wanutawura ipungwa zenyu. Wanutawura jenu zao. Asi pakabuda budget patakari uona. Kanzuru yaka ratiza kuti yakanga yeisina kuisa pfungwa dzewagari. Pakanga pane mukana wekuti vanhu vachinoite budget inspection kumahofisi ekanzuru. Kumunzvimbo zhinji budget iri rakanga risiko. Asi taizovabatsira seHarare Residents Trust kuti vanhu vagone kuriverenga nekuti takazorowanawo neimwe nzira. Tikadzidzisa wagari asi wagari vazhinji vaigokunun'una. Saka wagari wakaendesa maobjections anosvika kuma 500 kucity of Harare.
Avo vange vari mukuru weHarare Residents Trust vaPrecious Shumba vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Tarisa zviri mumapepa nawo anasi. Mu Financial Gazette, hurumende inokurudzira Zimbabwe Revenue Authority kuti igadzirise mitemo yokupinda nekubuda kwezvinhu munyika kuti kudzidzana nedzimwe nyika kuite nyore. Chronicle rinoti Gudare Blawayo ndiro rine vanhu vakuru vemhuri vazhinji vasina kumboroorana. Richitaura pamusoro petsvakiridzo yeZimbabwe Vulnerability Assessment Committee, Chronicle rinoti zvikamu 22 kubva muzana zvevakuru vemhuri muBulawayo havana kumbogara varoora kana kuroorwa. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Majonga makaita wani nditumira joko pa South Africa ya mutaurira nao ana mwonzora ari kushande nezano PF kuti zvari kuita izvozvo zvakune kwaanosvika ba endi mutaure vice president wedu tendai biti kuti anga asatya ba ngaramba ano vabachamisa tinai zvekuti kudare parliament zvanhandi zvo zvingati DCMDC alliance. Noto ide zvakanyanya mwataura na Douglas Mwonzora zvari kuita izvo nezano PF yavo zvichapera.
Makadi makadi zvenyu mose pa Studio 7 apo. Ini ndinoda kutaura zvangu pashoko ratagwa namukoma apo rekuti vanhu vanogara kuchimbizu kune sango rakanaka ririko ikoko sango rero. Saka isango rinokwanisa kugadziswa vanhu. Dene pene ada ya iri mwana masoja iya ya inaka na vanhu ya kangugara ya kadaro. Sanga wapinze vanhu iko koko. Ye murungu wacha nda kurima rungu risango raka kangugara ya kadaro. Amunaka na munu imu omu nzimbo izi zetu. Sanga warege vanhu kwa chidonga basi garele shaka naka. Ini wendrimu garo mwenezi imu omu. ndinotoriwo mumapurazi imomomo pandova nenzvimbo dzakakura dzatotoziva dzirimo futi.
Studio 7 apo muri sei zvenyu mese makadi makadi kwestinofara isu. Ndadzoka zvakare. Ndoda kungotaura zvangu nenyaya yamunzora. Munzora, tabva tatokuona pako peuri. Uri kuzama kuti uparadze MDC Alliance ite one party state. Manje hazviti. Hazviti Munzora. Vachamisa unyakude vakasaenda kumacampaigns. X pana vachamisa. Azvishande izva. Enough is enough, taneta.
Makadi makadi ana mukoma Jonga pa Studio 7 apo. Ini ndini mutena ndiri ku South Africa ku Durban. Ndotaura maringe nemhuri yeZimbabwe panhau yekutambirwa kwenhomba yeCovid-19. Yindiri kuti mhuri yeZimbabwe dai tanga tiri vamwe tagona kutambira chirongwa chene chekubayiwa nhomba iyi. Nokuti shuwa zvina zvindakumira mushe vanhu vari kupera vari kuparara shuwa nedenda iri. Saka ndiri kuti ngatimbosiyanai nezvekuteerera zvimanyepo. Nokuti hurumende pachezvayo haingatombonotenga mushonga wokuti ikuvadze vanhu. Asi isu vanhu ngatigonei kutambira nechirongwa ichi, tigone kubayiwa nhomba iyi. Nekuti tarirai muone mune dzimwe nyika matwa ne-third wave. Third wave kutonzi ndiyotori dangerous ways kudarika first and second. Saka nenhamba yevanhu vabayiwa so far muZimbabwe nenhamba yevanhu vemuZimbabwe zvakafanira kutoti tiri chirongwa chasi chatotanga muZimbabwe vanhu vasati vatanga kubayiwa. Saka ndinourombo kwazvo kumhuri yeZimbabwe kuti dai tagona tatambira chirongwa ichi chagona kufambawo nenguva tagona kutambira tagona kubayiwa nhomba iyi nguva ichiripo third wave isati yasvikawo muZimbabwe. Please mhuri yeZimbabwe ndinzweiwo kana makanditeerera panguva yakafanana iyoyi kuti chirongwa ichi ngatichigamuchirei nemaoko maviri. Ina hangu ndichinyanyotaura ndoda kunyanyotaura ndakanangana nevechidiki. Ndiri kuti kana mukana wedu wechidiki kana uchinge wasvika ndinoti wechidiki sumuka, wechidiki buda unobayiwa. Nekuti ndisu tikuriritira mhuri, ndisu tikuriritira vabereki. Saka ngatibudei tinobayiwa hama dzangu. Nekuti kunze kwatiri kufamba uku ndokwachiri chirwere. Saka ngatibudei tinobayiwa. Ndatenda hangu.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Bazi reAmerica rinoona nezvidyiwa nemishonga reFood and Drug Administration raudza imwe kambani yemuBaltimore mudunhu reMaryland kuti irase mishonga yenhomba yeCovid-19 inoita mamiriyoni 15 zvichitevera kukanganisa kwaitwa nekambani iyi mukusanganisa mishonga isati yaiswa muzvibhotoro zvayo. Kambani yeEmergent Biosolutions ine chibvumirano nekambani yeJohnson & Johnson kuti igadzire mishonga wayo ichiisa muzvibhodhoro zvinoendeswa kunobayiwa vanhu nhomba. Asi yakakanganisa mabikirwo emushonga uyu izvo zvakakonzera kuti Food and Drug Administration irasise mishonga iyi isati yabva pakambani iyi. Tabata nyanzvi mune zveutano Dr. Frank Guni kuti vatiudze pamusoro penyaya iyi. Tikatanga nekuvabvunza kana paine chinofadza pamusoro pezviri kuitwa nemishonga iripo iko zvino.
Tingati nhau itsva uye ine mukurumbira uye inofadza yaakubuda kubvira nezuro ndeyekuti tikatarisa nhomba yePfizer iri kubayiwa vanhu mazuva ano iri kuratidza kuti muchikamu chemwedzi mitanhatu kubvira pakutanga kubayiwa kana kuti pane vanhu vanenge vabayiwa majekiseni ese ari maviri zvikuratidza kuti masoja avo emuviri anorwisana neutachiona hweCOVID-19 ari kuramba achisevenza zvakanaka zvine wandu kana kuti zvine simba rinoraudzira 91%.
Chatinofanira kufarira apachi Dr. Gudi zvinoreve izvi
kureva kuti awa mashoko akanaka zvikuru anotiratidza kuti nhomba iyi icharamba ichibatsira vanhu vanenge vabayiwa kwenguva refu yakareba munguva inotevera.
Saka ongororo yekupedzisira yakawanei?
Iyi study iyi yabuda iye zvine izvi inotiratidza manje kuti in vivo kana kuti tichitarisa vanhu chaivo tichiongorora nekutora ropa ravo zvinoratidza kuti tiri kuona kumupowo hwakazara hwekuti nhomba yePfizer inokwanisa kudzivirira variant kana kuti chipandi cheutachiona hweCOVID-19 chekusouth africa zvimwe chetezvo nechekubrazil zvine simba chaizvo chaizvo zvinotangira pa 91 kusvika ku 100%. Zvinoreva kuti mushonga kana kuti nhomba yePfizer inongoshanda zvakafanana zvisinei nokuti mhando yeCOVID-19 kana kuti chipandi chindechipi. Zvinoreva kuti inyaya yakakosha zvikuru kwazvo iyoyoyo.
Tiri kunzwa kuti pane mishonga yenhomba inosvika kumamirioni yakaraswa. Chii chakaitika apa Dr. Guni chakakonzera kuti mushonga uri kutsvakwa nekudiwa muAmerica nepasi pose uraswe?
Kune madoses 15 million akakanganiswa kuBaltimore kuMaryland uko Johnson and Johnson. Ndinoda kuti vateereri vasatye zvavo nekuti nhomba iyi yakakanganiswa those 15 million doses yanga ichiri kuongororwa. Kambani inogadzira iyi yakakumbirwa kana kuti inoshanda pamwe chete neJohnson and Johnson. Kambani iyoyo inonzi Emergent Manufacturers. Kambani iyoyi yeEmergent Manufacturers yakapiwa contract neJohnson and Johnson kuti igadzire nhomba iyi kuitira kuti igoshandiswa munyika yese nedzimwe nyika. Asi mukugadzira imomo mune zvavanosanganisa kuti nhomba izobuda pavanogadzira apa pane pakakanganiswa yatinoti human error zvikatadza kubuda zvakanaka. Asi nhomba iyoyo yanga isati yaenda kunonzi kufinishing and packaging. Zvinoreva kuti wanga uchiri musvo usati waenda kunozononzi unyatsokuongororwa zvakapetwa petwa usati waiswa muzvimabhodhora yatinoti mavials usati wazonzi wava cleared kuti uchienda kunoshandiswa kune vanhu. Saka zvinoreva kuti quality control yakabatsira yakashanda mashandira inofanira kuita. Zvinoreva kuti vanoongorora vaya kuona kuti mushonga usati watanga kupakejwa wakafambiswa zvakanaka here. Vakaita basa ravo mune zvakanaka vakaona kuti panga pasina kufambiswa basa zvakanaka. Asi ndoda kuti vateereri kunyanya-nyanya vasingatyire zvavo nokuti izvi hazviafekte mavaccines akagadzirwa kare uye anga achigadzirwa neJohnson and Johnson nokuti sezvandataura uyu mushonga wanga uchiri musvo wanga uchitanga kugadzirwa ndohwaro mavambo ekugadzirwa kwenhomba iyo kumushoko kwenhomba iyoyi. Saka zvakabatwa hazvisati zvasvika kure. Zvinoti pawo ungwaru hwekuti makambani aya pamwe chete nevanoongorora vari kuita basa ravo nemazvo.
Avo vange vari nyanzvi mune zveutano Dr. Frank Guni vari parunhare muWashington DC neStudio 7. Kanobva kuZimbabwe Police Band Mai Vadikondo. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Nyanzvi dzokurudzira urongwa hwekutengwa kwenhomba dzakawanda. Zimta yokurudzira nhengo dzayo kushanda mazuva matatu pasvondo. Vagari wodyira marasha kanzuru yeHarare. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. ivai nesuzo kare manero anasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanono Kahwande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.